iye nhasi uno pane delegation yasimuka ichitungamirirwa na Vice President wedu Comrade Kembo Moad kuenda kuSingapore kuti inobatana nemhuri iriko kuti vagobatana pakudzoka kumusha nemutumbi waformer president wedu, our revolutionary, our founding father. Takatarisira kuti vanodzoka munyika nechitatu kana vasvika munyika, nekuti munhu wese ari kubatikana zvikuru nekusiyiwa nemutungamiriri akarwira upenyu hwake hwese, kurwira kusununguka kwemunhu mutema, kurwira kusununguka kwenyika yedu. Naizvozvo mutumbi wavo uchazoiswa murufaro stadium musi wechina nemusi wechishanu. Vanhu vese vekumaprovinces vanenge vachipuhwa nguva yekuti vaone kutarisana nababa vakavarwira munyika medu. Musi wesaturday mutumbi wavo unenge wazoiswa kunational sports stadium, uko kuchauya madiplomatic community, foreign dignitaries and vese mazimbabweni vese vanogona kuzouya futi ikoko, vanenge vachibvumirwa kuti vange vachiita futi pay their last respect. Burial will be on Sunday, inenge yavepo Sunday musi wa15.
Vanenge vachiradzikwa kupi, honorable minister?
Urongwa huzhinji tange tichizokupai, nekuti pane komiti iri kugara pasi together nemunhu wese anokodzera kugara naye kutaura nekukoshera kwababa vedu. Saka urongwa ihonde zvichizodzoka kwamuri nawo.
Tiri kunzwawo mune mamwe mapoka enhau zvichinzi mhuri yekwawa Mugabe iri kugunun'una ichiti haidi kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vange vachitungamira urongwa hwekushaya kwawa Mugabe. Zvakamirawo sei?
Handiziva kuti zviri kubva kupi izvozvo. Inini handina zvandasingatiwa. Sokukuudzai kwandaita kuti pane komiti yakagara izvozvi iri kutarisa basa iroro rese kuti richafamba sei. Kana vachinge vachindipa information ndinodzoka kwamuri ndichikupai. Asi zvandakuudzai ndezveurongwa hwaapo ihwohwo huri kuuya, ndinoramba ndichingopa maupdate.
Vamugabe vanga vachiri nhengo yebato rezano PF here, honorable?
Mungataure zvamungataure, vamugabe ndiwo founding father venyika ino. Isu vamwe vakaenda kuhondo ndo vataitoti baba. Takaenda tiri vana vadiki zvikuru, hatigoni kunyora history yenyika ino yekuuya kweindependence yenyika yezimbabwe zvisina vamugabe mukati. Upenyu hwavo hwese hwakashandira nyika ino kuti isununguke. Zvatinotarisa zvikuru ndezvavakatiitira zvakanaka, zviriso zvikuru. Mhuri yezimbabwe inoziva kwayakabva, inoziva kuti zvanga zvakaoma sei. Naizvozvo tikatarisa kana kutungamirira kwavakaita kuti tiwane kuwana minda yedu yaive iriyo yatakaendera kuhondo ibasa guru. Naizvozvo mhuri yezimbabwe inorumbidza Comrade Robert Mugabe.